mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019 makatirera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbipindoga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo futi kumarondera nezuro. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindoga. Muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vanoti kunyangwe hazvo mabhishopu navastrive Masiwa vaida kuita zvakanaka, vese vaifanirwa kutanga vataura navanachiremba vasati vanoona mutungamiriri wenyika uye vasati vamhanyira kumapepanhau vachitaura zvinobata vanachiremba ivo vanachiremba vasingazivi. Muzvinafundo Masocha vanoti umbimbindoga mukuedza kugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika hakubudiriri sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nevazhinji vachitaura nezuri rimwe chete.
Hurumende inenge isinganyanyisi kutarisa dambudziko rokuparadzana kwavanhu kuti dai tabatana pamwe chete. Tinonzwa zvedu purezidenti achiti inini ndiri open kutaudzana, asi takamirira kuti open kutaudzana kwacho ikoko kubudirire pakudaidza musangano wacho unosanganisira vana MDC, unosanganisirawo madhokotera, unosanganisirawo mabhishopi. Takaona mabhishopi eRoma akaenda kuna purezidendi nenyaya dzamadhokotera, kunge ndiwo mabhishopi oga achiita sokuti ndiwo vanga vana masolution acho. Saka chiri kunyanya kutibata ndechokusaba unity, kubatana kwavanhu vomuzimbabwe matambudziko atiri kuwana kunyanya yeikonoma. Hatisi kubatana kuti tiite mutongera pamwe, nokuti zvinhu zviri kuipa zuva nezuva, hapana chiri kunakapa. Hatisingadi zvedu kuvanzirana, hapana chiri kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kufa muzvipatara, zvinhu muzvitoromo zviri kudhurira vanhu, vanhu voshaya kuti voita sei. Ngatibatane savanhu vezimbabwe pashayiko unoti ini ndiri muhurumende ndii ndoziva nokuti pati yangu yakahwina, kana kuti vanhu ngavauye vachindigwadamira tizotaudzana navo. Ngapashayiko iyo pride iyo yokuzvida ikoko kuti ndine chakati. Tizvininipise tose, tibatane tose, tibudirane pachena matambudziko ari muzimbabwe ari kuonekwa noruzhinji rwezimbabwe, tigovona kuti tozvimisa sei, tozvigadzira sei. Zvinhu izvozvo itanyanyisa kushorana, kublemana, kuya kuti iwe ndiwo wakati, iwe ndiwo usingadi kuuya kuzotaura zvine zvakati.
Munofungei nemabatirwo ari kuitwa zveupfumi hwenyika?
Maitiro ari kuitwa paupfumi hwenyika ndeyekuti hausi kubatwa zvakanaka, hausi kushandwa zvakanaka. Ndinoona paine kuparadzana kwakanyanya zvikuru kwavo vanoti vanogona zveikonomi zveupfumi uhu navanhu vari pasi pasi ava. Vanoita zvokuti vari kuita zveupfumi vana Professor Mthuli ava vanoita zvomumabhuku, iyo ikonomi yomuzimbabwe isisiri yomabhuku. Kana tikatarisa isu kuti over 80% dzavanhu havana mabasa, mari zhinji inenge inonyanya kuwanikwa kuzhe kwefomal market iyei isiri mumabhengi, mari yacho yakaita sama US dollar. Ivo kana voita zvirongwa zvavo, voita zvirongwa zvavo zvomumabhuku, asi ukazoenda wakunotarisa pasi on the ground chaiko, kuna ivo vanhu vazhinji vanotambura, hakuna kwazvinotisvitsa zvirongwa izvozvo. Ndoona sokuti hurumende yapurezidendi Mnangagwa apa yakonewa nenyaya dzezveikonomi, yakapinda ichiti tinogadzirisa ikonomi. Yanaka here ikonomi yacho yeke zvino? hapana chanaka vanhu vari kufa muzvipataro ndo zvimwe zviratidzo kuti ikonomi haisi kubatwa zvakanaka kana vanhu vachitambura kusvika pakufa nezvirwere munyika vamwewo vanofa nokuti zvinhu nokuda kwezhara nekuti zvinhu zviri kukwira mumashopu tinotarisa isi kuona kuti zvinhu hazvisi kuzonaka kana tikatarisa uremu hwemari yenyika zuva nezuva tinoitarisa tiona kuti uremu hwemari yenyika yedu huri kudzaka iri kurusa vario zuva nezuva roga roga chii chavari kuita kuti uremu hwedhora redu huremewo kuti zvinhu zvinakirewo vanhu
vasrive masiva vakati vangakwanisa kupa vanachiremba mari dzakasiyana siyana munoona sekuti izvi zvingabatsira nyika here
chiya chingava chikamu chidoko doko zvikuru pa dambudziko riripo nokuti chirongwa chavamasiwa chaingokwanisa chete kuitika mwedzi mitanhatu chete zvekare chirongwa chavamasiwa chinenge chisinei nokukonana kuripo kwamadhokotera nehurumende saka kubatsira kwacho handina kukwanisa kuona kuti chobatsira papi nokuti zvinhu zvinenge zviri temporary zvinhu zvinenge zvisina zvekare kunge zvabvumiranwa naava vagara vari kunetsana madhokotera nehurumende saka zvaazvisingashandi vamasiwa vaifanira kunge vakaenda kuhurumende vakaenda kumadhokotera vogara pasi vovona kuti chirongwa chavo ichi chingazobetserekana vose pamwe nehurumende yaakuzochitambira pachichapera pamwedzi 6 yacho yakwana iyo saka munhu wahake une shungu dzokuti zvinhu zvinake kunyika yake waifanirawo kunge akadi akafambawo negwara kwaro rokuunganidza vanhu kwete kungoti ndo chindini chandataura kachiya chokuti munhu unongoti iyi ndo solution yangu iyi ngaitambirwe ingapedza dambudziko iri aiwa paidero pakaita kubatana
matara zvekare pamusoro pemabhishopu ecatholic church ava munoona sekuti zvavari kuda zvingatambirwa here nehurumende kana kuti nevanhu veruzhinji
zvavari kuda zvazvakati nake asi zvekare vakatitadzei pakuti havana kunge vataurirana zvenaivo vacho vamadhokotera vari kugunun'una ava havana zvekunge vabatana namavo mabhishopu ose nokuti mabhishopu eroma chete handiwo mabhishopu ogara ari muzimbabwe kakunyanya handiwo mabhishopu ogara nechechi nezvipatara aiwa vaidero vakabatana navamwe vose mabhishopu vagotanga vataudzanazve namadhokotera iwayo kwete kuti vongonanga kuhurumende ivovoga vovhurirwa dhoo voga vamwe vose vovharirwa dhoo hazvishandi chindini ichocho hachishandi ngatibatane
muzvinafundo Eliot Masocha veDifra University vari parunare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nezuro mapurisa akaridzira kuti mutungamiri waro vaChamisa pavakanga vachigara miti kumarondera paurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyara miti munyika reNational Tree Day. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulile Kusivanda vanoti mapurisa aya akashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erabha mukuda kuparadza vanhu vakanga vaungana padombotombo clinic apo vaChamisa vanga vachidyara miti. Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr. Nkululeko,
president vanga vachidyara miti nokuti vakati vovaruda kuti mwedzi uno waDisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu. Saka vativo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumarondera ndozvavanga vavinga kuno. Tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nembwa nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu.
Saka pane vapfuurwa here? Nokuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vanhu. Pane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabha bullets vapedza kudaro voshandisa matiga. So they were shooting 3 different types of arms. Varohwa nemabara ari live vatopeka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live ammunition.
Saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadzwe?
Varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana uchitaura nemumwe unochengetedza vaChamisa uroti bara chairo rapfuura nepasa tende yake richino tinoenda mberi richipfuura chiendako. Ndo pavabva vatora action yekupreserva mukuru.
Saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii?
Aiwa vanhu vanga pari paclinic ka. Saka vanhu vanga vakati wandei vamwe vachifamba nenyaya dzavo vamwe vauyawo kuzo zvanga zvichiitwa napresident.
tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kuzivisa mapurisa. Manga maitawo here danho iro rekuzivisa mapurisa kuti muchange muri
kusina kuungana vanhu? Mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu. Zvino hapana angaunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti. Saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo, zviri pamutemo chaizvo. Mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachityorwa, vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Dr Nkululeko Kusvanda vari parunhare kumarondera nestudio 7, asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaramba mashoko aya vachiti mapurisa akangoshandisa chete udzi hunokatyidza mukuparadza vanhu vakanga vaungana vasina mvumo yemapurisa.
Mashoko ekuti mapurisa aridza kuti haana chokwadi ndeyekunyepa. Chaitika ndezvokuti izvo vanhu vanga vari pamarondera padombotombo clinic pari kunzi ipo vanhu vaungana vasina kuudza mapurisa. Vanhu vakatanga kuimba vachiita maslogan. Mapurisa akasvika akati inini kana ndichida kuita musangano kana kuti rally unoteedzera zvinotaura mutemo, uyezve vanhu maunganira makaita chiendai. Vanhu varamba, vamwe vanga vatotakurwa nemakombi vachitonetsana nemapurisa. Saka mapurisa vazoshandisa tear smoke kuvabvisa panzvimbo iyoyo. Hapana munhu aridzirwa malive rounds sekutaura kwazviri kuitwa kana kuti pashandiswa marabha bullets. Mashoko ekunyika zviri paground zviri kubuda pachena. Tiri kukurudzira vanhu vangave vanhu veruzhinji kana kuti vematongero enyika ngavataure chokwadi pazvinhu zvinenge zvaitika. Hapana munhu aridzirwa pfuti akanangwa kana kuti pashandiswa malive rounds. Mashoko ari kufamba pasocial media, mashoko ari kutaurwa nevamwe zvematengero enyika haana chokwadi mukati.
Bato iri riri kuti uyo wanga usiri musangano asi kwava kuri kungoti vanhu vari kudyara miti vachiparara vaida mvume yemapurisa zvakare here?
Munyika mune mutemo. Kana pangoita vanhu vanenge vakazara pakuadresa marali zvinofanana here nekudyara muti? Kana pakuadresa marali mukoma jonga yatove rali kai haichisiri kudyara muti. Saka toda kuti vanhu vataure chokwadi pavanenge vachiita mabasa avo.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi Assistant Commissioner?
Tiri kuferefeta tichitaura kudai.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vana chiremba vari pakuramwa mabasa vakaramba kutambira mari yavakange vanzi vangapiwa namuzvina bhizimisi Steve Masiwa, uyo akanga avimbisa chiremba umwe neumwe zviuru zvishanu zvemadhora pamwedzi. MuDaily News vaimbovegurukota muhurumende vachinga Dhuve vanoti nyaya yegukura hundi haina kupera. MuChronicle mune nyaya inoti Air Zimbabwe yamisa kufamba kwendeke dzayo dzose zuva ranhasi ichiti pane zviri kunetsa zvainoda kugadzirisa. NewZimbabwe.com inoti vanhu vachamiswa mabasa nebhanga reCentral African Building Society CABS zvichitevera urongwa hwekuvhara mapazi aro mana. CABS yazivisa kuti musi wa31 ndira 2020 ichavhara mapazi ayo kuHighfield, High Glen, Letombo neNorton. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ya, tinokumhoresai, tokumhoresai vese vashamarari veStudio 7. Ava vamuri kudana vafundisa ava pakutaura nyaya dzokuti machenji waya akawanda whatever, havasi kunatsa kutibudisirawo chaizvo chaizvo. Zvatiri kukumbira izvo nekuti kudai zvaizombobvira zviya muzombodana Apostle Chiwenga timboona kuti maybe unganatsa kutitsanangudza, because pane dzimwewo dzatinongonzwa mapreaching akungwasangati unoziva bhebhe ambonasa kuti tsanangudzirawo. Mumufambisi wemeseji wangu unondatenda zvikuru kwazvo mukaufambisa.
Mangwanani akanaka mese vateereri veStudio 7. nemi vana mukoma wandi nemi vamwe vese munotipana kuti chokwadi. Ini ndinoda kutenda apostoro mabhugu avo vanga vachitsanangura mamiriro akaita makereke nekwatiri kubva nezvikonzero zviri kuita kuti awande. Ya, mashoko iwayo ndamanoona kuti mashoko echokwadi pakutsanangura kwavo, nekuti vazhinji vave kuparidzira mari uyezve vazhinji vave kuita zvimwe zvinhu zvisiri mubhaibheri. Kuri kutsvaga kusiyanisa kuti ndigozonzi ndikaita zvikereke yangu yafanana neyanhingi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti tisatsvage kufananidza makereke kana kusiyanisa makereke, asi tifananidze zvaKristu. Ndo zvandangoti ndisheye wangu nemi. Ndini Chitandoka Chimuti, ndiri kuno South Africa.
Maswera sei kuvestudio. Aiwa, tinokutendai vana Blessing Guru vanoita nomunoka hwande. Imi vamwe vese muri kuramba muchingotibatsira basa. Ndinotaura nyaya yaitika kunezve zvaitika kumaronde. Zvinorwadza kuti chokwadi vaponya kuti vanoramba zvinhu zviri pachena zvakadaro, zvokuti kutiyarira vanhu vese vachinatsoona kuti kutitarira panapa, asi vanotaura kuti vanhu vasinoita matsika. Zvinhu zvaitika pachena zvichionekwa chokwadi, kuti mapurisa aya achiri mapurisa ekuchengetedza nyika here kana kuti atoo mapurisa ezanupiefu? Tinoziva kuti mapurisa aya pane kupinda mukati mematongerwo enyika, mapurisa aya vari kutambira mari yekuti vangabva vatosvika pakuda kuramba vachiuraya vanhu zvavari kuitaizvo. Chokwadi, zvinotirwadza. Zvakangofanana neye zvino munonzwa vaobhedhaya mupofu ava vari kutaura zvokuti ivo vada kuvaka zvipatara mumasvingo zvikuru, kuvakira vanhu zvipatara mumasvingo, chipatara mumasvingo. Ukatarisa kuti vanotaura kuti vanovaka chipatara mumasvingo ivo vachidzinga madhokta. Ndo zvakafanana naizvozvo kuti vaponya tivari kuramba zvinhu zviri pachena, kuti putidzarira chokwadi vanhu vakatarisa kuti vanhu vakatomhanya putidzikarira pachena chaipo chaipo. Izvozvo vaobhedhaya vanoenda vachikutaura kumasviko kuti tida kuvakira vanhu zvipatara muno mumasvingo, ivo vachitadza kubhatara madhokuta chaipo chaipo pazvipatara zvagara zviripo. Vari kutadza kutenga mishonga chaipo chaipo pazvipatara zvagara zviripo, kuosa kuti vada kuvaka zvimwe zvipatara. Hamuoni kuti vanhu ava vanoda kuoda kunge vanotamba nevanhu kuta nyika yavo chokwadi, chokwadi kutaka private limited kezanupiefu. Zvinhu zvakadaro zvinorwadza. Chokwadi, chokwadi ka vamunakagwa nemhuri yavo netimu yavo ka kana denga, handifungi kuti vanoriona ivi. Ndatenda.
Makadii vatapiwe na West Studio 7. Ini ndinoitwa Willis, ndiri South Africa paPretoria paDBS Sport. Ndanga ndichikumbira kuti pamunotaura nemutauriri wemapurisa mundibvunzirewo kuti iwo mapurisa awa achiri eZimbabwe kana kuti ava epolitical party, because tinoona 00 vakarova vanhu zvikuru zvakashungurudza vanhu. Vamwe vaingozvifambirawo muguta reHarare, iko zvinotova kuti futi vashungurudza vanhu pachipatara vachiridza futi pachipatara pavagwere, ndisingazivi kuti iwo mapurisa awa basa ravo vakaripinda zvakadini, kuti njere dzavo dzinotora zvakadii. Nokuti kana vachiridza pfuti pachipatara pavagwere, vamwe vanenge vachitobhara zvakanyanya, ivo ndopo vosvika voridza pfuti vachikanda neutsi hunokashidza pavagwere. Zvinova izvo zvingaitawo kuti mapurisa awo anganzi ane njere kana kuti anotora zvakanaka, because munhu kana wakakwana ungaridzi pfuti kana kukanda utsi hunokashidza pachipatara pavagwere. Hamundibvunzirewo kuti vanozvifambisa sei mapurisa awo.
Hello Studio 7, makadii pamhepo apo? Jongana tanonoka, varume tinotenda nenhau dzamunotipa. Ndini TK paPretoria apa. Taneta wakumana nezvatiri kuitirwa nezanupiefu izvi. Izvo zviso takatosiya nyika yedu kuuya kuno kuzoita maforena nekuda kwezanupiefu ichitadza kutungamirira nyika. Moreover, vanouraya vanhu kana vakuda kuexpressa marights avo. Saka tinorarama sei munyika yakadaro? Kuno kutorarama tichivhundutsirwa. Vakumana zanupiefu ngaichitirwa masiriasi. Varume ava ngavangobvuma kuti vakundikana vabude kupindiwo vanogona. Hazvireve kuti kana usingazivi vanhu vese havazivi, kune vamwe vanotoziva unenge uchidzvanyirira. Saka vakabuda varume ava vomboonawo vamwe kuti vanotadzirira here.
Vashamarari veStudio 7, makadini? Azita rangu zvanga ndisoda kutaura. Ndoda kutaura nawo yemapurisa aya ari graundini DC ongachidyara miti. Vakomana zanupiefu inonyadzisa, vakomana. Kunyadzisa chako chako, kunyadzisa zano. Zanupiefu Republic Police inonyadzisa. Kutadza kurwisana neurombo hwemunyika kunorwisana nevanhu MDC zvavo. Vakarambidza Chamisa kuti hanzi yeye asaende kuzvipatara, yeye asaiti rara asina kuenda kumapurisa, asina mbozivisa mapurisa. Apa nezve kudyara miti futi avazivise here vakutoti hanzi angakuita rara nemunopevinonyadzisa ma vari vamwe vanhu dai vatombotraya kusolva economy, kusolva economy crisis chete chete nezvona tiri kuda. Vanofunga kuti ivo kuita zvinhu zvakadai ndokugadzirisa nyika here? Vanoti kupamba vanhu nekutosha vanhu ndokugadzirisa nyika. Asi vanopepi inonyadzisa, kunyadzisa chakusha. Kana iye mutauro wamapurisa iponyatu muzano PF haana, hatingati hanzi mupurisa, muzano PF, mutauro wezano PF unodifenda Mnangagwa kuti hai maprivate jet ndo vanovadifenda. Vari kutadza kugadzirisa economy crisis, nyika yakaomerwa, kuomerwa chako chako nyika. Kuti vagadzirise nyika but ivo vari bhizi 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 kunetsana nenini MDC. Chii chacho chacho chiri mavari? Hazano pepi nonyadzisa mani totonyara. Havasi kuona here zvinhu zvavari kuita zvinonyadzisa, kunyadzisa chako chako. Ndizva ndisota mani.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinotambira mameseji enyu akawanda zvikuru, saka musaore mwoyo kana meseji yenyu isina kuridzwa nekukurumidza. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri vakaurawa mukupera kwesvondo mune rimwe guta riri kumaodzanyemba kweMexico. Zvinofungidzirwa kuti kurwisana uku pakati pezvikwata zvinotengesa zvinodhaka uye ndizvo zvakakonzera izvi. Varwisi vasingazikanwi vanonzi vakapfuura vanhu gumi nevana vakafa nemusi wesvondo mune imwe kereke muguta reHantokoura muBurkina Faso. Mauto ari kutsvaka vanhu ava vanonzi vakatiza nemidhudhudhu.
Ndakabekwa mugore ra1978 kuChishawasha. Ndikadzidza primary yangu nesekendari ikoko. Zvemumanzizi ndakazozotanga mugore ra1999 ndichienda kukomandoni yaitungamirirwa naNelson Chimbete. Ndakaridza ikoko kubva 1999 iyoyo kusvika ma2001-2 ikokoko. Semunhu ndaiitawo rimwe basa zvekare, ndaiconcentrata nemagitare ndichimboita zvehospitality zvekare. So ndakazoziya ndakuconcentrata zvakanyanya futi nehospitality ndokuchizopinda muchikwata zvekare cheorchestra Bendera Kings mugore ra2005. Mushure mekushayiwa mudara Simon, ndakabezwa namudara Alan kuti ndijoine chikwata. Asi before the death ya Ndara Simon ndakamboenda kumainterviews nemarehearsals but ndakanga ndadanwa zvekare kuti ndipinde muchikwata ndava chiripo, but unfortunately hasina kuzofamba sekudaro. Mari yakazongokwana kutasitejia na mdara ndokuzositejia na mdara Alan ka 2005-2006 iyo kusika kuna na 2008 ndakazozvirumura ndokuamba changu chikwata chinonzi orchestra kings unowa ndo musambo mumwe chete wedendera iwo nda vane maalbum anokwana kuita iwo 9 asi ndine rechigumira nditori naro ratiri kutoshanda mustudio pari zvino ndo rwendo rwandinaro kusvika pari zvino.
Kuti musambo wenyu wamunoimba mukoma Chamson idendera vazhinji vakanzwa mumanzi wedendera vanobva vangobatanidza nemhuri yekwaChimbetu, imi makatora sei musambo uyu?
Ndofunga vamwe vanoshandisa tine kuti mhembwe rudzi inozvara mwana ane ruzhumu, zvinhu zvakangowa mublood, nekuti nhoroondo yangu ini inoti ndiri mwana wakana muChimbetu.
Imi manzi yamanayo ndekapi kamboka mungambotitaurira nezvako pamadambare fenyesa?
Pane albumu riripo rechi namba 9 irori, pane kamboka inonyanya kundibata kanonzi ko Chimoto, kanotaura zvenhoroondo yehondo yekuenda kwakaita kuhondo vana veZimbabwe. Ndakaona zvakakodzera kuti tigare tiri muhistori yedu yakatisunungura kuti tive pano, so ndakaona kuti songo iyoyo inondidzamira pane matekisi ese zvavo.
Ko, padamba refu ramuri kubika iri ndedzipi nziyo dzamungazivisa vateereri kana vanokuteverai?
Padamba refu idzva iro riri riri mugango iri, pane dzandingada kuti vagotarisira kuti tinogona kuva nemoto zvekare. Pane songo inonziyo Nhoroondo, kubva songo inonzi Nhoroondo iyoyo kouya imwe songo inonzi Toi Toi. Tubva pane iyoyo inonzi Toi Toi iyoyo pouya imwe zvekare inonziyo Ndaremerwa. Ndofunga ndedzimwe dzimbo dzandingasarudza pari zvino kuti dzinogona kuva dzine moto paalbhamu irori richatevera.
Manzi inonakidza zvikuru. Tinotenda Jonga Kandemiri weStudio 7 atunzira nyaya iyi achikurukura naChamson Boroma anotungamira chikwata chake cheOrchestra Kings. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kugadzirisa zviri kunetsa munyika kunoda kubatana kwete zveumbimbindonga zvatiri kuona. Mapurisa anoramba kuti akaridzira vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo Pfuti kumarondera nezuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.